Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 6th, 2018. I'm your host, Ntungameli Nkomo. Tonight we are talking to college and university graduates who are having challenges getting a job. If you are lucky enough to have secured one, we would also love to hear from you. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also at www.voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. President Emmerson Mnangagwa has been busy lately keeping thousands and thousands of graduates from various universities across the country. Attaining a college or university degree is obviously a major milestone that gives many people cause for celebration. But the prospect of securing a job is a headache for many in Zimbabwe, given the prevailing economic collapse. And tonight we want to hear your experiences. If you are a recent graduate, have you had any luck yet? Let's get connected. And as you know, this is The Connection. Lingabalichona njani azulu ugandaba azulu we Zimbabwe ikutibana uhlelo lwenu uhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje lapho isixoxa khona labasanda qeda izifundo zabo emakolishini la kuma nyuvesi. Lizakhumbula ukubana umongameli welizwe ubaba Mnangagwa kuma viki kunyanga ezimbalwa ezedluleyo ube gijima esiya lelale kuma universities esiya kokhela ke imicimbi yokugraduata kwabasanda qeda ke isifundo zabo. Yabo ukuqeda isikolo usuyiphethe i-degree yakho, usuyiphethe i-diploma, yinto ethabisayo kakhulu. Kodwa eZimbabwe uthabile unjalo kuba lokho esingathi ngesiNgisi yi-bittersweet moment, ngoba yebo usuqedile kodwa imisebenzi uyazi kayitholakali kalula. Ngokutsho kwabanye 90% of your population eZimbabwe kayisebenzi, kayilayo esingathi imisebenzi, i-formal employment, abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke abaningi bathi beqeda ke izifundo zabo laphana bajabule kodwa bakhathazeke kakhulu ngoba imisebenzi bengelala iqiniso lokubana bazayithola na imisebenzi. Baningi ke asebegraduatile kuwona lo umnyaka, inkulungwane le nkulungwane, thousands and thousands. Esifuna ukuzwa ke esifuna ukuzwa lamhlanje kibo ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa bengayifumani baziphilisa njani? Basebengenile sebethengisa amatamatisi ngoba banenge amavenda abangama college lama university graduates. Siza kuzwa ke kibo kumzuzana elandelayo. Ndiyo nyaya yatri ukurukura muno pano pachirongwa chenyu muri Zimbabwe nasi nyaya yevechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro-soro zvinosanganisira ma colleges nema universities. Nokudaro mvunzo atikuda kuvunza kwavari nhasi ndekuti vari kuwana here mabasa kana kuti vava kuzviishanda here vavhura makambani kana kuti vakutengesa mumigwagwa zvii zvavakuita panyaya dzekutsvaga cheuviri panyaya dzekutsvaga raramo ndiyo nyaya ya kukurukura nezvayo nhasi. I know we have our first guest. My producer just said something in my ear, but I didn't get the name. Okay, we have a graduate by the name Rumbizai. Rumbizai, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing great, and how are you doing?
I am fine.
Where are you calling us from?
Okay, I'm calling you from Masingo.
From Masingo?
Yeah.
When did you graduate, Rumbi?
Okay, I graduated in 2015. Master's in agriculture.
2016.
Oh,
2016.
Yes.
And how far have you gone? Do you have a job? Have you opened your own company? What's going on there?
I haven't secured a job at the moment, so I'm just saying maybe to come up with some projects.
Mm-hmm.
But they're not that viable, looking at how the economy is performing at the moment.
Uh-huh. Saga, what kind of a project are you looking at?
Okay, I was trying to start a HR where I'll be selling deo chips, Roadrunner deo chips.
Mm-hmm. Ko vamwe vaka dziza navo Rumbi vapapi?
Tese hapana mbuta ngonyatsowana basa. Especially from those who I bandaka dziza navo it undergrad. Most of them are still at home. So for us who went for masters, it was better because at least we had something to occupy us. But now it's difficult.
Saka parizvino uri kurarama sei?
We are just kungorarama nezvino ndobva kuvabereki. The way we used to rarama with big babes when we still at high school. That is how we are coping.
Mm-hmm. Asi senyanzvi mune zvekurima agriculture hasati wamboendawo kuhurumende ukakumbirawo ivhu here ukati ndoda kuvhura project kana kuti ndoda kupinda mune zvekurima?
It's very difficult because hatitombozivi zvinhu zvacho zvinofamba sei. Isem paunoenda une uchiudzwa kuti maprocedures achoni unongonzi kana mawaiting list kana sometimes unogona kunzi wee mune ma anonzi chii kana kusoma kambani even kuti wane maloan, so it's very difficult.
Mm-hmm. Saka currently Rumbi, how are you surviving? What exactly do you do?
I'm just at home.
You're just at home?
Yeah.
And, I mean, so I know there are very basic things that you need as a woman, that you need as an individual. How do you secure those if you are not working at all?
it's very difficult, I can say, but at the end of the day, my parents, they always try to provide because they also understand the economic situation that we are in as a nation. So the little that they have, they will make sure that we share among me and my siblings, the little one. So we just have to stay within that their means.
Mm-hmm. And go vavereki vacho vanoguma vakuchema chema. I know people who are as old as I am, mid-30s, some near-40s, you know. Some are still
yeah.
Surviving nenyasha dzevabereki. Mumakatorora sivabereki ndo vari kuto provider for iye nemhuri yake.
Yeah, that's true.
Saka kana vakaterera rumbi ve hurumende chero ani zvake, what would be your last word?
Okay, my last word would be maybe they must do something, because as you see the thing where I'm talking about, if they are talking of like that being that they open, they're saying that you must be a registered company. Some of us, we can't have that. It's not all of us who can have those privileges. So maybe if they could come up with some initiatives that would help, if all of us not wanted to rise over, or even to even my government organization, even on a voluntary basis, so that we gain experience. Because is it now, no one can employ you when you're not experienced. That is one for me, the challenge. Most of the graduates, the issue is to don't have experience. No one can employ you. So maybe if they could allow us to undergo voluntary training, it would be better.
Thank you there, Rumbi, and we really wish you good luck. We wish you the best.
Thank you.
Rumbi Zai Narage lo usi chaele ucingwa esemashingo. Uti wagraduata ngomnyaka ka 2016. Oga 18 osuphelile 2 years. Gagaze asebenze uthi uyingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-agriculture kodwa imisebenzi kayitholakali kalula. Ngimbuzile ngathi ukuvula inhlelo zokuziphilisa njengoba ungumuntu lobuciko kwezokulima oyingcwethi, wathi hayi khona ukuthola i-capital imali yokuqalisa lawo ma-projects kuyahlupha kakhulu. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma vachangotibata chirongwa ndechenyu, chirongwa The Connection. Nasi tiri kutaura nevachangopedza zvidzidzo zvepamusoro-soro kuma colleges nekuma universities. Sifuna kuzwa ukuti kulula yini ukuthola imisebenzi, vayayithola na. Nxa kungelula inhlelo zokuziphilisa zona ziyavuleka yini? Dimbo tora mumwe mtereri zvekare va anesu chari va chari magadi
yosima magadi baba.
Aiwa tinofara kana muchifarawo. Mati bata muri kupi?
Panapa tiri pa Durban pa Itekwini South Africa.
Muri ku Durban?
Yeah.
Aha. Ma ari kubatika here mabasa ikoko?
Zvakaoma munhu wamwari zvacho kundozamawo kuti vamwe mhuri ingararamawo nekuraramisa ari kumusha since zvinhu zvakaoma kwese.
Ko makagraduate arini?
2015.
Yeah. Saka ma graduate ku Zimbabwe kana kuti ku South Africa?
Ku South Africa.
Saka ikoko kuri nani kama basi kune ku Zimbabwe?
Ya kuno kuri nani pane ku Zimbabwe, ndakazongoita wo diploma rangu ye plumbing. So far I got my own company in Dagurana.
Saka ndimwe vakuruka. Eva vachari.
Hello.
Mkoma chari.
Yes baba.
Ndati ndimi vakuruka ndipewo basa ku plumbing ikoko ndidzoke kumusha.
Kuraro ma want to pane nguva zvinotozvino business number flow. Ndiwo number to business is down. Saka anda tak employ employ ni expenses ku
Hai susa apa na apa tino ati duri chero basa racho kana mochi funga kuti tiri goni atakurira kuma reserve ka isusu
yo bai dige manyo wakudanga here
ah taita zvese mudara
aiwa ndikana enyu aina diako
Aiwa tinotenda mukoma chari. Saka kambani yenyu muri kuemploya vanhu vangani?
So far mune 6.
Mune 6.
Eh.
Aha, ndeve ku Zimbabwe kana ndeve ku South Africa kana kuti hamuna rusarura ganda?
Aiwa ndeve ku Zimbabwe both the way, ku South Africa muno manje wanera mudziko rawo kuti Isusu tajaida kama kushanda mashanda redu kuti kata kushanda tunoshanda. Banje we muno South Africa wane kwesa wane nao yawe kuti ashanda rao manji ane time kuti break in lunch time. Musara wo di matuzi. Anungo chete matuzi ashanda kia ni matuzi. Saka aduzo zingi. Mido tisa atora izu zezi. Nyo dozere kumashuri pa nao ye. Yeri mashandiro.
Aha, saka muda wanu wanitika ka?
Muda wanu wanitika, wanu respect, wanu discipline.
Aha, na aiwa tinoshu ikuza, tino tenda neku pina mchirongwa mkoma chari, tinoshu ura kuti kambani yenyu, ikure za chose, wanu wakawanda wa wane mabasa mkambani yenyu.
Zaka nala munu wangwari.
Aiwa tino tenda zvikuru uanesu chari use South Africa utiena wakrachueta ngo 2015 njalo wa wakrachueta wafunda kona le South Africa waba le diploma ku plumbing uti wavulake ikampani yake katesi ule zisebenzi zisikhombisa Asiyambonge lage umnumzana Anesu Chari. Silomunye njalo umlaleli ecingweni. Kondiana reparu nare hapa.
Halo.
Yes mkomo wangu. Mapina mchirongwa zita ndiani?
Ndeitu kwa mnyara zitaruwa.
Mnyara zitaruwa. Matibata muri kupi?
Iku Zimbabwe.
Kupi kwa chakakura mkomo wangu.
Kuwesti geti marari.
Mwarare umu.
Eh.
Koi chiri sunshine city rese kuda.
Ah. Agusina sunshine.
Zvaka perera kupi?
Lika ya oma hii mkoma hii. Weti digi tinongo chema.
I know. Asi zvichanaka. Koi mimi ma graduate rini?
2014.
Kupi?
Kubva kunafti ndaita Bcom Finance.
Bcom Finance.
Nafti Bulawayo.
Aha, saka pari zvino muri kushanda here?
Nah, DC hakuna mabasa kumakambani ayokuvhara mamwe. Industry hakuna. The job market yakakura compared kuti nemagraduates anobuda pagore. Wakawanda wanengu wa chungu chungu join labor market kwa kusina ma opportunities hati na market match.
Yeah, I know it's a very challenging Saga, have you had any job since graduation in 2014?
Yeah, ndakambu hinda wakume ze temporary but zangu wezo ungo tije ze contract.
How long did you work?
It was just for 8 months.
8 months. Saga, since 2014 to 2018, you only worked for 8 months.
Yeah.
Saga, Paris no mure kurara mase.
Upeni wajula ndo kutungo itozo, kutungo joina wamo tichingo ono tingaita seho. Kutoa kuhusu kutenga sapa na apa wanaochoe. gozi ya sakato oma kuna taimbu fiko wati korene izi nishachi ya otaka tarifiro kusaru zoidi batine shakasu kukwiti tika oma nji sunisana sakuto nge sakuto itawesi
aishi ndagambo taura ne mwe shamari yangu last week anzi matsotse sari kubhena mari apa ndimiwe finance ga mgoma taru hapana dzimwe nzira kwete ze worry but dzimwe nzirawo dzamunga wana semunhu ane njere so ane metsi mumusoro
nzira chinoita manje tikatarisa economy yedu energy yatove more informalized saka ikoko ndokwatinenge chitotsvagoma opportunities ndoko ndovanhu vatinoita kutotraya kubata nawo ukaita nana Gazaland kunana Glenview nana askew zvaina but chimwe zvationa manje zvatinenge takadzidza kuchikoro kuti uende unoti munzvimbo iri informalized kuti uti kuda kuimplementa zvinhu zviri too formal zvinotinetsei so kunenge kwatongove kuti toita tichitokompromisa kuti tione kuti tingaita sei ngaone teuviri
teuviri
yeah.
Aha. Mane mhuri here?
Ndina pari zvino.
I know. And zvinenge zvichinetsa kuzofunga nezvazvo kuti kondotanga mhuri apo ndiri wanga ndinozoshwambisa sei, handizvo?
Ndizvozvo zvokuti onongo ida kuona kuti wotanga wadyei wapfekei wozotanga wogaya kuti umwe wodyei wopfekei futi zvinogona kutinetsei.
Haiwa rambai muchirwisa mukoma taruva zvichanaka rimwe gore.
Atoramba takashinga.
Siyabonga umunyaradzi Taruva uti yena wafunda NUST wagraduata ngo 2014 ule degree ku finance kwezemali phela. Yiwo abantu esithi ba smart ngesingisi. Kodwa uti wasebenza since 2014 kuze ufike lamhlanje 2018. Kuti wasebenza 8 months kuphela waphela umsebenzi wakuyi contract nje esikhatshana lanamhla kasebenzi. Siqhubekele phambili ngohlelo kanti bantu bakithi lingaphi lina liyasebenza na iyatholakala yini imisebenzi emathebelelende lingenwe yini sifuna ukuzwa lakini. Abantu esibatholayo abafuna ngabe sishoneni kuphela mandebele lingapi liyasebenza na kalilalo ino tubo lwemisebenzi dimbotora zvekare mumwe mutereri vatawanda mutambara mgoma mutambara makadi
tiripo zvenyu makadiwo
aiwa tiripo yedu matibata muri kupi
ndiri kuno zvangu kupita Maritzburg ndiri ku South Africa.
Kwakamira sei?
Hai kuno kwakanaka chete chando chete zuva ranhasi kunotonhoroya.
Weather yenyu yakadhakwa kunozotonhora sei musama?
Inzvimbo yacho namukozva kana uri pedo negungwa pakaipa.
Yeah, I know. Yeah, asi ngatipinde edu munya nhasi mukoma Tawanda. When did you graduate?
Ndagraduate zvangu ari 2008.
Yeah. Which department?
Yeah, ndandiri kumapepa okunge ndichanda kumotari kuma management of motari kuZimbabwe zvangu.
Okay. Yambo. Saka mabasa ari kuwanikwa kupita Maritzburg uko?
Sofa ndakamboshanda kuZimbabwe hakuna ndikamboshanda I think it's 6 months kuFidelis Motor ndikasiya ipapo nenyaya yekuti mari dzatibasa asina mari dzatasingabudi nobva ndasiya nobva ndatanga kuya muSouth Africa 2011 ndopa ndakatangawo kuzamawo mubatsi maoko ndichiti pana pandaona kuti nyika yedu hatisi kukwanisawo kuwanawo mabasiro une chaunoziva une mapepas ako hakunawo basa rawaikwanisa kuwana bva ndabvuya muSouth Africa ko ndida kuzviitira zvangu mubatsi yamaoko
saka ikoko kuSouth Africa muri kushanda
so far ndako zvishanda zvangu chapter ndakuita basa reza matiles ndichita mu matiles ndakuita ona indani kwa company okango vanda kuzvishanda
vagomana ko nambotaura I think ndiva ndiva nizviya ndofunga ndirumbidza here anga achitaura kuti ane company woku South Africa ko ndodzoka ndovhu monibatsira ndovhurawo yangu here vamutamba
ya zvinoita asi kuti zvinogona zvinoda be patient nokuti ihombe kuti utange kunzwa kutanga kambani nokuti kuti utange unotombotanga kutambura chose zvinotora nguva kuti uve uzikano wokutoona makastoma wokuita nokukura nokukura zvinotoda kuti uve patient zvakadero
aha saka yakura sei kambani yei
I so far ndikutaura ikono pari zvinowo ndabudirirawo zvave zvinhu zvakanakawo sokunda kukwanisawo kutsvagawo vanhu vanondibatsirawo ndosiyawo kumabasa okutanga ndaitawo zvokushanda ndiinini pachemeni but ikono nda kutsvagawo vanhu vandinosiya kumabasa makuseni ini dzangu ndongouya manhuri ndiva collectawo zviri kuitawo zvichiitawo zviri nani iri kukurawo kambani yedu
aiwa tinozvirumbidza saka vanhu vamunoshanda navo kana kuti maemployees mangani
kufanda ama in-laws 6
mune 6
anda ya vanda kushanda nawo pari zvino
aha aiwati tinozvikudza izvozvo asi mambotaura kuti muri nyanzvi munyadze mamochari and I would like to believe there is more profit in death. There is more profit in misery, there is more profit in sickness. I know I sound very cruel, but that's just the way it is. Sei musina kutsvaga, sei musina kushandisa, unyanzvi hwenyu munyadze mamochari kutovhura business in that field.
Nyakuti chokutanga ndakasvika muno muSouth Africa ndakambozamawo shuwa kuti ndiritsvage basa iroro ndakamboendawo kunonzi kudove funeral iri muno muSouth Africa kwete mwezi inonzi AFOP ndakamboendawo ndikambozamawo kukandawo mapepers angu asi kuti chinhu chaindigorera shure nyaya yekuti mawork permit ndo yandanga ndisina ndo zvakanyanya kundigorera shure ndichizamawo kuti ndingaonawo basa ndikanda kumafunerals akawanda akasiyana-siyanawo muSouth Africa asi kuti inyaya yekuti mapepers ndo vanoda mawork permit 1 year ndo zvakandisungira player kusvikara dzangu ndazosiyana nenyaya yekuona kuti basa randaiwana shapushapu ndakambowanawo kune imwe inonzi mungoni funeral ndikashandapo about 3 months but mari yataipuwa yanga iri shoma nenyaya yekuti basa rataishanda mozwa kana uchishanda muzvina sday zvinhu zvinokwadza chokwadi saka ndakakurumidza kuzosiya nenyaya idzodzo kuti mari yedu yanga iri shoma salary yataiwana saka ndobva ndati regedzai zvangu ndiizviitirewo basawo randaiziwawo ndobva ndakatanga kuvhurawo kambani yangu ndichiona kuti raichinjawo zvaisakusa kuti life yangu indiremberi
aiwa ndinomushuvira rombo rakanaka mukoma atawanda mutambara uyezve tinomutendai nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda zvikuru
long tawanda mutambara yena usi vambe ese Peter Maritzburg kwele South Africa n'anga pazami uti wagraduata ngo 2008 uyingcweti entweni zokulondoloza amamochari izindlu phela zokugcinela abafi nezokugcinela isidumbu so kodwa eSouth Africa uti wafika wawudinga ke lowo msebenzi wathola kwenye imochari kodwa yeyi babemholisa imali encane kakhulu engahambelani lobuhlungu lobunzima obokubona izidumbu mihla namalanga wasechiya ke lowo msebenzi wayavula ikampani yakhe yamathayila baningi ngibazi abala makampani okufaka amathayili kwele South Africa abaningi ngomkhaya bami baphumelela siyakuphakamisa lokho siye phambili ngohlelo pressing forward it's a 7:30 no it's with the time change should be 8:30 we still have 30 minutes remaining on the clock. We have another caller on the line. That's Klopos. Or is it Klopos? Matambandini. Good evening, caller, and welcome.
Hello, how are you, sir?
We are doing great, and how are you?
I'm fine.
I have a feeling that I butchered your name. What's your name in full?
Vitandi Klopos Matambandini.
Klopos Matambandini.
Yebo.
Okay. Muno taura, muno kuluma, you speak.
Andi no taura, ndiri mushona akazvara.
Okay. Matibata muri kupi va Klopos?
Ndiri muBotswana, nzvimbo inonzi Ramotswa.
Kwamira sei paRamotswa uko?
Ramotswa kuri kupisa zviri nani nhasi.
Aha. Ari kuwanikwa here mabasa?
Mabasa haasi kuwanika. Actually, ini ndiri based ku South Africa. Saka ndakangowanawo basa kune imwe kambani ichibvengo nditransfera kuno kuBotswana. Pane plant yandiri busy nayo kuisa magesi yebhekari inonzi Bolax. Saka extender bhekari yayo, saka ingori project kusvika muna March.
Oh, March next year.
Kuisa magesi na. Yes. Ndokuberanga ku South Africa ndokwandiri busy.
Saka muri nyanzvi munyaya dzemagesi.
Tinobata moto chaiwo chaiwo.
Aha, makagraduata rini?
1998.
I'm sure from ever since matwane mabasa akawanda ka, you've worked many jobs.
Yeah, ndakasenza a lot of companies mu Zimbabwe. Ndakangoshanda, it was just for 2 years for Zimbabwe Sugar Refineries muHarare. Ndikaperawo contract nekuda mahari dzadzisingachafambi zvakanaka. Vakabudawo wakunangawo kuSouth Africa. Ndiko kwatakangosvikawo ndikamboshanda kurailways yeSouth Africa. Just for 3 months ndinenhau yemapepa, ndaandisina work permit. Ndikabva ndikambowana zvimwe zvitemporary permit ndikambosenza kuAnglo Platinum kuRustenburg mumaine 1 year. Rikapera nekuda kwemapepa kusvika tazviwana mapemiti ekutanga. Ndo patakazotombowana basa ranga riri nani kune imwe kambani yemagetsi. Ndikapusha for almost 7 years ndiri ukoko. Ndikazobvawo ndakuedze kusimuka kambani yangu ikamborana. But nekuda kweui foreigner, mabasa acho anga akunetsa kuzvimatenda zvataiwana kumunicipality zvanga zvakunetsa kuTswane. Vanga vakuda zvinhu zvakawanda, saka zvanga zvakuziringa kuti tinoda vanhu vane IG zvikazodai zvikazodai. Kusvikira ndaona kuti hai, kuti udzokere kumusha hazviiti. Ivanangotsvaga kuti kambani kwakudzokera kuti mukambani tindotange kushandira vamwe varungu. Saka ndova ndinawo pari zvino izvi.
Asi kuri kushandika
nhau yemapemiti ataka applya since last year November hasati abuda. Marisiti tongori nawo, saka pari kunetsa tichazivi kuti mapemiti acho achabuda here haachabudi. Saka kuti ufone kuhome affairs kwai vanongoti it is still pending. Takaiona application yako, tichamutumire message. Up to now it's almost complete 1 year now. Takangomirira mawork permit. Saka zvine zvakunetsa manje, ukapinde kumusha paunodzoka upihwa madei, but you know apa sleep zvinobva zvanetsa futi.
Aiwa, murambe makasvinga mukoma wangu. Hamushoma permits acha vachamagadzirisa ari munzira.
Tinongotarisira kudaro bhati kazhinji. Home is best state. Tarisirawo kuti zvatakauya tikamhanya tikavhota zvikaendawo nepamwe. Tarisiro manje kudzokera kumusha yakunetsa.
Kuvhota makadyiwa nevhoti mudara.
Kuti kudaro.
Ndozvaari kutaura, ndozvakataurwa nedare Constitutional Court.
Aiwa, izvo hatina kuvhotera kudare zvizvo.
Na, asi.
Kwa hiyo chakazita kuti dariri pingire chii. Isi takangovhota zvikaverengwa. Kwa dari raizo kwana pasi apo. Isi takangovhota nemunhu atakavhotera tomuziva kuti uyu ndiye akahwina. Kwa dari rinokwana pasi apo.
Na, hanzi. Aiwa, tinotenda mkoma Klapos. Murambe makashinga mkoma wangu.
Aiwa, tijaramba shakashinga. Ndinotenda, nasi mazogona wo. Kwete kuramba mongo fone la munu wani, zuwa nezuwa. Yuki notere na kubati chitanga chirongwa iji everyday. Bati kufone lwa chayiko, ei, kunonetsa. Kunonetsa.
Ndine urombo mkoma wangu. Henceforth, going forward. Moramba mchi titumira namba dzenyu pa WhatsApp nenge tichizo mufonera imupinde muchirongwa.
I want to not end.
Okay, thank you so much. Nomzana Klaposa Matambandini usebenza kwele Botswana okwamanje ulomsebenzi eBotswana kodwa yena ubhese eSouth Africa lapho kule company ayisebenzelayo kodwa othoka manje useBotswana lapho afaka khona amagets kwenye inkampani umsebenzi wakhe uphela ngoMarch kona le kwele Botswana abe siyaphenduka ke kwele South Africa uyaqhubeka ngomsebenzi kodwa ukhala ngendaba zama permits uthi sengiyahitshwa manje uthi wa applya njengabaningi kodwa kakezwa impendulo from ugatsha lwe-Home Affairs silethemba kuzamlungela. Uhlelo luyaqhubeka uhlelo ngolwabasakhulayo uhlelo The Connection. Namhlanje sikhuluma labaqeda izifundo ze-college university kodwa imsebenzi dololo abanye bayasebenza kodwa abaningi bathi hayi akulula abanye zindaba ezinhle sewe lamankampani abo lwazwile amajaha amabili athi ase South Africa balamankampani omunye uthi uqatsha abantu abangu 6 la omunye uthi uqatsha abantu abangu 6 siyakubongela lokho siyababongela laba balisa. Silo munye njalo umlalele ecingweni kodi nani paru nare apa. Halo?
Halo, magadi zeni?
Tiripo edu mkoma, magadi ni?
Taka simba zeni, kuri cheku Amerika.
Na, kuri bo, chando kupisa chete guno. Halo, muripo edu?
Is it through Cape Town?
Oh, Cape Town. What am I saying?
Chando ne mepo. I don't know to prepare this one.
Zaka chando chaku mutazi zaka kutambira mugungwa umu.
Mugungwa musu kutambirika. Takambo timbo tizara na mjarangwe na kumusha kutimbo ya tambe mbura ya mbura ya
Ngwena iwani kika mugungwa.
Atakai tiza kumusha kutimbo.
Saka kwa mira se mkoma Samsoni ku South Africa. Aripo ere mabasa.
Mabasa kwa kaipa mkoma tachi tombo kumbira watu tijai mdarangwe na wadzu sera mbuzi kumuriju wadzwa.
Gwenye mbende zavo kae, inga waka wina.
Wana wina waka bira mdara wedu, but the guy who knows what's up with the economy, because Trungona and Washingoni, Panam to the new way, Vanongo Patana, Mojango, that is what is room of pharmacy.
Inga Dari Ragata, Rawan Gutai, Waj, Chinundesa, Chinundesa, and Gwena, Ichi, Yaga, Wina, Rename Tindo, we are Rupachin.
Mkoma singata pachina muna singata ruta wina nima fosi mangana. Tishu mziwa kato uye wangwena waka wina nima fosi mangana.
Na zakata uro wani mkoma Samso.
Andina figa ina. Andito isi ina ango zwati waka wina ne 41%. Ne 51%.
Saka Parisi ino muriku rarama sei. Muriku sanda zurufamba sei.
haingori kia kia mkoma wangu hauzo shai uyo za kwe chikafu bata upenye urukuru watu jenzi ya hii kukwe hii gomera tiripo kundo na tishimuka kukosura ne kukira zai
tambo taura ne wamwe waviri ku South Africa iku uko vanga wa chitaura kuti va vakambo tatarika wasi mumwe andofunga ni mkoma anesu chari e, na mkoma atawanda mtambara if I'm not mistaken vanga wa chitaura mbota tarika asi vane makambani avo e, ashiri kutanga au asi anza aiwa e, tiriku kia kia zuru kufamba
ya unambo kia kia bati zizaro ze mtu atavita zogu unambo kumanyisa mawika pera shaka tombo mosha ma business ya wamo wanusaka kutoka rawaka bati ya ura mawoko kana shango tanga zaogu zoti hone ngori pa zero start
andi opa ni dambu zigo ipapo
ya saka kunde uchita business kumba shirina nedani kuita business ushiri kumba kwa kumanji wanongo mukawaka putsa kana ungo mukawaka unawa mombe unawaka wanawaka machanga u kumbira kusa mombe zako mangwana ufuma upanduka watu mombe ndeti ya
aiwa tinotenda ne kupina mshirongo wa mkoma Samson tinomushuvira rombora kanaka
ya to kushuvira rombora kanaka ku America uku
aiwa tinotenda zvikuru
ya togu na uzungu sanga na orime gureka na nyika ya diya tisunungura
uongu wa ndiro ratino shuvira izozo
ya mwa ni maniraka na
ok same to you thank you so much Samson hige lapo usi tinte ese kapa e South Africa ya kara gelinsizo haiti hai into kashambi mpela utu pila hukwe kia kia I'm Zimbabwean. I'd like to believe everyone knows what kia kia means. Kia kia kujingiritsa esindebeleni batsi yahlanganisa yabamba lokhu bambe lokwa. Iyo indlela abantu abanengi abaphila ngayo. Sikhangeleke ekhasini lethu le Facebook ele VOA Shona bayalova lapha balaleli Richard Moyo uti yena chirongwa chakakosha ichi Studio 7 tinoti mwari akuropafadzei nevechidiki vose chero basa richinetsa muZimbabwe nokuti vazhinji vari kutengesa nokuva mahwindi aiwa tinotenda mkoma Richard Moyo and there is Samuel Semi Zamatira Hanzi, we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe vakataura wani mkoma Samuel ve ZANU-PF zvikanzi tichakutongai kusvikira madongi ameranyanga saka if you are saying we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe maybe you won't do anything the rest of your life. You better change your attitude now. Anzi zwe utapua gwenzi. We are loba laila pana uti. Ko vanga wana mabasa say. Ivo vagapeza kari. Vasati vama wana mabasa acho. Good pointer there from tapua gwenzi. He's asking. How can those who just graduated secure jobs when there is a backlog of thousands of other graduates who are still waiting for jobs? Moving forward, we have another caller on the line. Good evening and welcome, caller.
Hello.
Hello, Mtereru, wakati yako? Aiwa, tinofara kana muchifara?
Tinofara, mimi kuri fika muri koko.
Na, kuri bostere kidiri ufota kuno kunasi.
Mimi ufota?
Ongo.
Ala, kiku inguri nani kwa kubili gife kwe duko.
Koko ingwa abiri zero ere. Dare raka tonga wa nukuta, aiwa, zunizwa kaito apachena isu.
Ah, ndio kuni kakubere kubinde shwe ubiri mtiyesu.
Murugu daru?
Hei,
aiwa zvichanaka. Saka ndikutaura nani apa?
Modesta Taringa from Pretoria, South Africa.
Modesta.
Yeah.
Okay. Saka kwamira sei Modesta ku Pretoria uku? Ari kuwanikwa here mabasa?
Yeah, zvino ndipinda ndikava sekira kunzvimbo 40 mabasa tichanda. But sachikumbira
I'm not going to be able to get a little bit of a
Pa hotel.
Yeah. So muruku taura ne vamwe vari kutengesa miviri. Muruku zviona pa hotel ipapo achibuda vachivamwe vachipinda vamwe achibuda vamwe achipinda vamwe achibuda.
Chiri chine vana kumusha azvakaoma. Vabereki hapana zvavari kuona kuti inhamo zvakaoma. Saraoma, ngambotoita ndine nzvimbo yawe kuti ukapfuura nako, une ukapfuura vangoona mota so. Vana vezimbabwe vahura inhamo, eva vagonawo kugadzirisa kuti vari ikoko vachiregawo kuuya vashande ikoko. Vese pachero munhu akauya ari mwana mudiki asi kana 1 week anga kutogara nemurume, vakanganwa zvavakavinga kunoku saka zvakaoma.
Asi vamwe vacho vari kuita mabasa asina maturo iwaya. Munhu acho ukamupa basa vamwe vacho kwete vese. Munhu acho ukamupa basa anotoriramba basa racho. Akutoda zvemustreet imomo. Handizvo here?
That's true. Nekerevesa dzinzi vamwe vacho vatomudza kuti basa kwedu kune mumwe munhu akauya ari guest basa kuda munhu rumba.
Tinotenda nekupinda muchirongwa Modesta Taruvinga. Saka muri kuenda here kuZimbabwe pa Kisimusi apa?
Yeah, ndikutaura muzuva 15 December ndenda kuZimbabwe.
Muzuva 15. Kumba ndekupi chai?
Masvingo
uko.
Yeah.
Ndine shamari yangu inonzi Davidson Mudzingwa yekuMasvingo.
Anobva kufuzwa mutoro kana kuti.
Manje ipapo ndarasika, manje ipapo. Hanza ndambosvika. Okay. Haimwe zvamari yangu zvatadzidza tese. Ine mukurumbira inoita zvemafirimu mumboiona pa SABC inombobuda ichiita interviews imo. Inombobuda apa neapo pa SABC. You know, he does my documentaries, my movies, saka here and there, vanombomficha ipa. Aiwa ndizvo zvakakosha izvozvo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa Modesta. Thank you so much. That's Modesta Taruvinga there calling us from Pretoria, South Africa. Auya kala luntombazana uti okwenziwa ngabantwana vekhaya akubonayo ePitori. tabanengi mani sebe atengisa imizimba. Angazi ikuswela imsebenzi, kumbe ikuswela nje ifocus, kumbe kuhlangene. Kodwa impilo elengozi enkulu leyo ukuphila ngokuthengisa umzimba. Minengi imikhuhlane kulezi nsuku. South Africa very violent, you know, country. Yiloba yini iyenelisa ukwenzakala kuwe. Lokuba, you know, ukukukhipha nje ukuba nguwe kwakho nxa ususenza imisebenzi enjalo. Biyahlupa kuyakwehlisa isithunzi. 10 minutes before 9 o'clock. Sithathe njalo omunye umlaleli. Good evening caller and welcome. Hello caller. Hello. Ukukhanya luqumile oluqamukile ucingo lomlaleli lapha ngazi ukuba nangubani kodwa silabo abaningi abafuna ukungena kuhlelo badinge mic sikhulume labo ekhasini le Facebook njalo siye kuviwe ishona kuviwe indebele amboni lutho lapha ngazi amandebele njengokutsho kwami earlier angazi kumbe linalila nkinga imsebenzi liyayithola yini ikho lingasihluphi kodwa ngiyazi akusilo qiniso lelo phakamelani elani phezulu lifone kumbe lisifakele inombolo zenu ku Facebook kumbe ku WhatsApp sizwe izitori zenu base mother banda. Okay, we now have another caller. Good evening caller and welcome. Ai, what? No faram, goma, anguka, namuchi farao.
Nane.
Simu zai nzwi, bichana. Ma, tibata murigubi.
Ngroku kubata ngroku marondera.
Kumarondera, kwa wa zulu go. Guri say?
Ah, kaka neto go, mabasa kuna to.
Mabasa kuna. Maka graduate arini?
And I'm 2 years, another graduate.
Mane 2 years.
Yeah.
Aha. Mune degree gana out the diploma re.
Diploma re marketing.
Marketing.
Yeah.
Aha. Saga parish no muru shanda regana with the muru kiaki.
Ah, Sungo kiaki a masterson good, but I need that gram.
Muru kiaki as a.
Ah, it is a important for the vendor thing that I think is a flea market.
My flea market?
Yes, my flea market. The thing is a flea market.
Ah, okay. Saga Mpamwezi, Mkoma Solomon, muno gona kuwa na mari, negu tengesa kwa mriwita?
Ah, it's nearly ma 400 grand.
400, 300.
Yeah.
Renti mogo badara mari gana uti mune imba hii?
Ah, renti ni mkuro zirma ma one something, one two. Because ni kisea matebe.
Aha. Saga, iru nyato balansa iri mariacho?
Ah, iku balansa because hii, kinda masop maacho na profit ya ningo wani hachi na pere ya kinda mabuti.
Mhm.
Yeah.
Amsa mambo funga we renego nego tsaga omari kuma banki ku hurumende mumbo tikudzembisana business yenyu. Mumbo bva pamsika ipapo and try and diversify.
Anda kambo fly kwa fly mari na banki tsimu dire business that is money that dire mari that is money.
Vakati chii vanhu veku bank vacho?
Vakati chingomirai zvei kana kuti ndakaapply kamino kati after 2 months, 2 months yake dzakapfuura izvino dzato
sabuda hapana.
Sabuda hapana, zvino zvimari hapana.
Oko zimwe shamari dzenyu dzakaenda kuchikoro dzamuri kuziva dziri kuraramawo sei?
Hapana, dzakangosvikawo mumageto varingotenderera.
Ngoswerawo vachikiyakiya?
Ya, vachikiyakiya. Vamwe ndovazara mumanchenja hamungochengetawo mari masiki.
Ko mari yacho vari kuiwana kupi?
Valinki ekuwana mari hamenoti vanawana kubatani vane mari dzakawanda ma
ndambovaona gore riya you know, like last year you move around mumastreets Harare Bulawayo, you find munhu akabata zvidhina zvemari and mubhanga hakuna mari. Ya, like what the hell is going on? Pakaipa mukoma wangu. Saka zvii zvamungada ku ndeapi mashoko amungada kusvitsawo kune vakuru vakuru kana vakateerera pari zvino?
Vanokurudzira ngavabatane varonge zvimwe zvinhu zvaendeze mberi pari zvimwe zvinhu zvaoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Solomon kumarondera uko.
Zvakanaka, tinotenda wei.
Akhuluma ke lapo Solomon usithinte semarondera. Ndikaba nemuyakhari kuti hayi imisebenzi tololo kayitholakali. Uti yena ule diploma kumarketing. Kodwa imisebenzi uthi kunzima. Ngokunjalo wavula ke okuyistand kwakhe esupermarket lapho athi uthengisa khona okuzimpahla amayembe, you know, ngamabhrugwa this and that. Iyo indlela umlaleli uSolomon ke aphila ngayo. 3 minutes before the top of the hour, if you can squeeze in one more listener, then we will be calling it quits. Those who might not know, today across the United States, people are voting for members of parliament. They call it the lower house or the House of Representatives. They are also voting for members of the Senate as well as governors. So zindala zombili asazi kubana iyo zala nkomoni and mapato acho ari kukwikwidza bato guru rema Republicans rava Donald Trump nebato rema Democrats ivandla pela lingamnumzana Barack Obama. Okwamanje sikhuluma nje idale elikhulu ele Senate, idale laphezulu likuma Republicans, lilawulwa ngama Republicans. Idale le House of Representatives elaphansi lilawulwa ngama Republicans njalo. Asazi ama Democrats azathola yini. And let's go to our last caller briefly. Caller, good evening and welcome.
Maswera Seven.
Taswera maswera wo.
Taswera.
Yeah, hey. Go pachi dimbu. Maga graduate rini?
Ine angu adina kungo graduate. Ndakango oto gumira form 4 zvakatongo oma.
Aha.
Katongo jamba boda. Tika uya ukuno kukambushanda kuma prazi. Kwa tiri kuno kuma prazi.
Kupi kwa South Africa?
Ku South Africa kune kune mapurazi ku Western Cape ne Magrebu.
Aha, iri kubatika here mari?
Unoibata asi, unoibata nemusevedzi raingobata zvokumhanya.
And I'm sorry we'll have to leave it there. Wineta Batisai. And this is it, Zimbabwe. Thank you so much for listening. Let's make another date next week. Same time, same platform. And with yours truly, good night, Zimbabwe.